Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kukadzi 23/2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba hofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 kurume vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvemabasa, vashandi nemagariro evanhu akanaka inoti kutanga mangwana ichange ichipinda mumatunhu ose emunyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri ririkuda kuitwa mutemo riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Mutemo uyu unotarisirwa kuumba homwe yeState Service Pension Fund iyo inozobatsira vashandi vehurumende nemari pavanenge vasiya mabasa kana kufa. Komiti iyi yakazivisa kuti yaumba zvikwata zviviri zvichatenderera nematunhu ose gumi enyika. Musangano wekutanga uchiitwa kuLupane Community Hall kubva nenguva dza11 mangwanani kusvika nenguva dza1 PM masikati. Musi wechipiri hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa kuPlumtree paTMB Plumtree Town Hall nenguva dza11 mangwanani kusvika nguva dza12. Nemusi wechitatu chirongwa ichi chichaitirwa kuBulawayo kuNketa Hall nenguva dza9 mangwanani kusvika na11 mangwanani. Nemusi wechina chirongwa ichi chichaitirwa kuGweru kuMutapa Hall nenguva dza11 mangwanani kusvika 12 masikati. Chirongwa ichi chichapetwa nemusi wechishanu kuRimuka Hall kuKadoma kubva nguva dza11 mangwanani kusvika 12 masikati. Vari kuronga zvirongwa izvi vakazivisa zvakare kuti havasi kuzobvumidza vanenge vakapfeka mbatya dzechiuto kana dzezve matongerwo enyika. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo ichaparura chirongwa chekupa zvidzidzo zvechizvino zvino zvemakombiyuta kune vechidiki vemunyika. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzione kuti chinobatsira vechidiki vose munyika sezvo dzimwe nzvimbo dzisina magetsi. VaMnangagwa vakaudza vechidiki vaive pamhembero dzezuva revechidiki kuBulawayo nechishanu chapfuura kuti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki vanosvika 1.5 million uye vachange vachishanda nenyika yeUnited Arab Emirates. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Chinogorongo chiri chirongwa chakanaka kana tichizoti isura mangwana totarisa shure kuona kuti zvapromisa kuti zvinoitwa zvaitwa here nokuti hazvina kutanga nhasi kuwa zvivimbiso asira mangwana atizonzwi kuti zvaitwa here zvekare tikatarisisa isu ufumi hweZimbabwe ike zvino kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino huna mabasa acho here ari kutrenirwa vana ivava vari kuzonzi vari kutrena kana kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino hunotoda munhu unodzidza kugadzira basa rake iye pachake chete kwete kuti munhu unozonzi tomutrena kuti aite zvakati kuti agozokwanisa kuwana basa iro basa racho kusina makambani achitovhara toshayiwa isu kuti vanhu ivava vanotrenwa vanozondowana mabasa kupi ufumi hweZimbabwe ndizvo zvahunoda here kuti toramba tichitrena vanhu vanondotsvaka mabasa isu tichinyatsoziva kuti mabasa hakuna isu tichinyatsokuona toga kuti makambani mahombe mamwe ari kutovhara pamwe chete nokutodzinga vamwe vanhu nokuti bhizinesi harisi kunatsokufamba zvakanaka.
Zvamira zvakadaro zvii zvamungawane muchitaurawo zvingaitwa nyanya kune vechidiki sezvo imwe muri muzvinafundo zvii zvamaona muchionawo imwe muno muAmerica nekune dzimwewo nyika zvingabatsira nyanya vechidiki pamusoro pemamiriro akaita zvino pari zvino?
Tose ngatiise musoro pamwe chete titarisise dzidzo inozokwanisa kuti umwe nomumwe wedu unotsvaga basa akwanise kugadzira basa rake chete zvekare dzidzo iyi ngaisava dzidzo yekuti munhu adzidza waakumhanyira mumaguta makato zara nechekare navanhu vanenge vachitambura tadii isu kuti dzidzo yedu yose yatinenge tichiita ikwanise kuti munhu akwanise kugadzira basa rake neravamwevo kwaari ikoko nokuti ufumi hunenge hukasimbira kumisha uku hukasimbira kumusha ufumi uku ndo hunozokwanisa kusimudza maguta kwete kuti tose isu timhanyire maguta maguta acho mabasa acho haamo ko vari kumusha uku vakakwanisa kuitirwawo zvinhu zvavo ikoko zvavanenge vachitrena ikoko zvingava kana zvimwe zvemibato yamavoko chaiyo chaiyo yekuti vanoda kutenga madoor frame mawindow frame mahardware ayaya zvogadzirirwa kumisha ikokoko vanokwanisa kubika magetsi nezuva zvoitirwa kumusha ikoko vachipfuura simbi dzavo kumusha kunova ndiko kuna vanhu vakawanda ruzhinji rweZimbabwe kukuravo ikokoko kwoitawo masmall town ikoko achikura ari ikoko tisaita dzidzo inotinha vanhu kubva kumusha kuenda maguta maguta hamuna mabasa maguta ndio munotova nenhamo dzakawandisa dzatinoona vanhu vachirara panze saka ndiona sokuti isu tingatrena hedu vatinotrena asika ngatizive kuti ivavo vatinopa dzidzo iyoyo ndo vaya vanozotiza munyika imomo vachaiwa mabasa voenda kune dzimwe nyika vondoshandisa ruzivo rwavo ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wekutanga kuumba hofisi itsva yezvechitendero munorondo yeAmerica. Hofisi iyi ichange iri kumuzinda weWhite House uye ichange ichitungamirwa namufundisi Paula White Kane, ichishanda nezvitendero, masangano emunharaunda nemakereke mukusimudzira dzimuri dzemuAmerica nekuchengetedza rusununguko rwezvitendero. Vamwe vechitendero vanoti vari kufadzwa nekuparurwa kwehofisi iyi sezvo nyika yeAmerica yanga yaenda kumawere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mufundisi uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Family amai Fortunate Hove Cooper.
Nyaya yekusarudzwa kwamai White semufundisi muWhite House ndinoona iri nyaya yakanaka pakuti chiga chinoshamisa kuti zita ramwari ridaidzwe panzvimbo yakadaro nokuti zvanga zvisingaitiki munguva yapfuura shoko ramwari raingopiwa mukana pakunamata pakugadzwa kana pane dzimwe nguva kwete kuzivikanwa kuti kana toda zvokunamata tinoenda kuofisi iyo iya kutungamirwa naPaula White. Saka chiga chinofadza kune vorutendo kuti kunzwikwa kweminamata kuti chinhu chakadaro chingatoitika.
Zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa muofisi iyi?
Hofisi yakanakira kuti nguva dzatiri kurarama onai moto, mvura dzinongofashama zvakawanda, vanhu vari kushungurudzika kuti hofisi iyi idzore munamato muzvikoro, vanhu vasununguke kuparidza evhangeri vasingatyi kurohwa, nokuti tinawo mamwe maitikiro atakaona munguva yapfuura vanhu vachidzingirirwa kana kurohwa vanoparidza vhangeri pajekerere. Zvinoreva kuti izvo ruremekedzo rwevhangeri rwanga rwava rushoma muno muAmerica. Saka chinhu chinofadza kuti pane rukudzo kuzita raMwari, saka vanhu vanowana kwekuenda uye tinotarisira kuti hofisi iyi ibatsire vanhu zvikuru kuti vazive kuti kuna Mwari, nokuti Bhaibheri rinongotaura kuti yakaropafadzwa nyika ina Jehovha saMwari wayo.
Tinoona kuti vamwe vanga vari kuchema-chema vachiti zvinhu zvakadai semaBhaibheri zvanga zvabviswa mune zvimwe zvikoro zveimo muno muAmerica. Mungawana zvinhu zvakadai zvichidzoswa here?
Tinotarisira kuti zvinofanira kudzorwa, nokuti kubviswa kweBhaibheri nemunamato muzvikoro onai zviri kuitika kuvana vazokudzwa vasingazivi kuchinhu chinonzi kutya Mwari. Tinotambudzika tichitarisa kuupfurana muzvikoro, tichitarisa mamwe maitiro netsika dzisinganzwisisiki dzaisavapo kare. Zvinova kuti zvinhu izvi zvakauya nokuti pakaita suo rakavhurika rokushayikwa kwaMwari mundangariro dzavanhu o dzevana vedu vachikura. Saka tinotarisira kuti izvo pamwe ndiyo mhinduro kunyaya yokuti vana vanotsamwa vachiuya nepfuti vachipfuura vamwe, zvinhu zvinoitika zvokurwisana kwevana, vamwe vana vachizozvisungirira nokuti vanenge vachisveveredzwa nevamwe vana nokuti hapana chinotsiura ndangariro. Saka tinotarisira kuti pachava neshanduko.
Avo vange vari mufundisi uye vari mutungamiri wesangano Reconcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura nesu vari kuCalifornia muno muAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinai kuchirongwa chevechidiki chesondo reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nava Trimo Chiwanda, avo vana vechidiki ari kushandira kuSouth Africa asi vari chizvarwa chemuZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mamwe ematambudziko ari kusangana nevechidiki vari kushandira kunze kwenyika.
Chokutanga, mabasa munyika muno ndo chikuru chakanyanya chekuti unobva so far, like inini my parents vakaspenda mari yakapfuura kuti ndiende kuchikoro. Saka chokuita pasi zvino kuti ndiende kuindastri, maindastri mamajii akavhara. Hakuna mabasa munyika yekwetu. Inyika yakanaka yakasungunguka pazvino patitopote mabasa, hakuna mabasa. Takusupotikidza kuti tipinde kuSouth Africa. Tapinda kuSouth Africa kwachochi zvinobva zvaoma.
Muri kuSouth Africa ikoko, tingati zvamuri kubata kana zvamuri kushanda zviri kuenderana here nedzidzo yamakaita?
Zvakatosiyana zvachose, totally different. But tinenge tisina option. Chinotikonzera kudaro ndechekuti sometimes mapepa atinenge tinawo haatibvumire kuti tinge tichishanda mabasa. So far like mapemits akaitwa pahold, mapemits asati abuda. mabasa hatikwanisi kunge tichishanda mabasa atinga takadzidzira kuZimbabwe. Saka tinenge takungoita yese chamukai nyama, hatina kana choice.
Ndeapi mamwe emabasa ari kuitwa nevechidiki vakabva kuZimbabwe vaine dzidzo yavo ekungobata-bata mamwe acho ndeapi?
Vazhinji vedu tiri muconstruction. Construction yatakatodzidza tava kuno kuti chitina ichi chinonzi size yakati. Kana uchimixa dhaka unomixa nenzira dzakaita sei, but hatiro basa ratikadzidza iroro. Then mamwe mabasa zve ariko ndeekudhiraivha marori. Kumarori kwachoko kwakutonetsa futizve. Zvizvarwa zvemuno munyika pandainga tichigara zvinga zvava kuti aiwa marori ndeedu, makambani ndeedu, saka dzokerai kumusha. Saka zvinenge zvakaoma. Asi construction nokuita magarden boy nokungochaira chairavo zvinhu mabasa ari pasi. Marestaurant ndokwata takambotsigirawo siri, but hakuchisiri kunaka, hakuchisina kunaka zvachose.
Shuviro yenyu ndeyekuti nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Chatinongokumbira ndechekuti vakuru vari kumusoro kwedu ngavasagumira kuita misangano muHarare chete kana kuti kumadhorobha akati kurei. Ngavamboendawo kumadhorobha madiki vachidziradzira kusvika kumamisha. Kana vakaona the way how we are suffering, I think vanogona kuchinja maitiro, vanogona kugara pasi sehurumende yedu yatinoda. Vosiya zvimwe zvinhu zvizhinji zvematongerwo enyika, vomboita development yenyika, because it's so far izvezvizvi nyaya inenge ichingofamba kana kuri kunzi kunyika yechedu yekuZimbabwe vanenge vachingotaura everything chaunonga chingobata kana everything chinenge chingova maringe nematongerwo enyika.
Tiri kuona kuti vechidiki vakawanda munyika vava kutorawo zvinodhaka. Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Zvinokonzerwa nokushaya zvekuita, zvinokonzerwa nokushaya zvekuita, vanhu havana mabasa, kungotora vanhu vari muro.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navatrimo Chiwanda vanova wechidiki anova chizvarwa chemuZimbabwe chava kushandira kuSouth Africa. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu kanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndine Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zenenga we Studio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Nokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chenyu chechitendero chesvondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tine muteereri akaita mubvunzo unoda vafundisi vatibatsire. Titange nekunzwa mubvunzo wavasikochi baba, tozonzwa mhinduro dzavafundisi.
PaStudio 7 makadi, ini ndine mubvunzo. Ndakanangana namadzimai. Ndinoziva muBhaibheri munotaurwa nezvekuti mune mhandara, mune vakadzi vevanhu, mune chirikadzi. Zvino masingu madhazi manje ari kumazuva ano akazara muchecha, kana kuti ava 75% vazhinji masingu madhazi vanenge vari muchechi vachimiramira. Tikangobvunzwa kuti pachina mato kana kuti pachitendero chekukura Mwari, vanoiswawo papi? Vanoiswa papi pakuti kudyidzana kwavo naMwari uye nyaya dzewanano vanoonekwa sei? Ndatira mukandibatsira, zita ndoitwa vasikochi baba.
Takumbira mufundisi Gladman Kapfumvuti veMethodist Church vatibatsire nemhinduro kuwai iyo. Pindurai zvenyu mufundisi.
Ndinotenda zvikuru kupuwa uyu mukana wekupindura mubvunzo mukuru kwazvo kwabvunzwa nababa Scotch, wekuti avo vanenge vasina kuroorwa vanomira papi pachitenderi kana kuti pakunamata? Mhinduro Dzidziro yangu yekutanga ngeyekuti pashoko raMwari rinobva kuna John 3 verse 16 rinoti Mwari wakada pasi kwazvo ndizvo akapa mwanakomana wake kuti ani naani anodaira kuna iye haazofi asi anowana upenyu usingaperi. Munhu wese hazvina mhosva kuti imhandara here, hazvina mhosva kuti mudzimai akaroorwa here, hazvina mhosva kuti ishirikadzi here, hazvina mhosva kuti imvana here, kurewa single mother, vese vanodiwa ndiMwari. Ndo petingatangira ipapo. Pechipiri tanangana nevendingati mvana kana madzimai akamboroorwa kana kuti madzimai akangoitiswa pamwiri asina kuroorwa, pevanomira ngepapi muchurch. Mubvunzo mukuru nokuda kwokuti naiye Apostle Paul akaedza kubatsira sangano renguva yake pamubvunzo iwoyo. Munozviona izvi kuna vakorindi vekutanga chitsauko chechinomwe pavhesi 8 nepavhesi 9. Ndinoda kuverenga panoti ipo pavhesi 8, asi ndinoti kuna vasina kuwana nokushirikadzi, zvakanaka kuti mugare seni. Mboso po anga asina kuroora, hata hazvina kushata ba kuti mugare seni. Saka munokwana muchechi, munokwana muchitenderi, ndozvitaura mposo po apa. Oendera mberi pavhesi 9 unoti, asi kana vasingagoni kuzvidzora ngavawane, nekuti zviri nani kuti wavane pakutsva zvoti kuzotsva mugehena, nokuti unonga usingakonisi kuzvibata. Saka ndo patakamira pachitenderi kuti munhu wese unokwana pamberi patenzi wedu Jesu Kristu. Asi uri mvana usina kuroorwa, ukaona zviri kukunetsa kuzvibata, zviri nani kuti utsvake kuti uroorwe. Ndingati ndo mhinduro yendingapa mazita.
Tinotenda mufundisi Kapfumvuti vekuMethodist Church vari muno muAmerica nemhinduro. Ndinovimba vasikochi baba mabatsirika nevateereri mose, ndinovimba mabatsirika nemiwo. Ndokutendai kunge mange muri muchirongwa. Ngatisangane zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvekare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu eKasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 Kurume. Vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti madhora matatu anobhadharwa nevanopinda kunoona nhabvu vachigara munzvimbo dzakachipisisa munhandare imari yakawandisa kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti vari kunyora tsamba kuPremier Soccer League kuti vakumbire kuti mari iyi idzikitswe kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica, vachiti kana zvaramba idzikiswe zvayo kusvika pamadhora maviri.
So ndinoona vakaderedza muripo wavo wekuti vanhu vaone bhora, vanhu vanogona kuzara zvakare munhandare dzebhora idzi.
Imwe nhengo yesangano iri vaHwanda Gombera vanoti nhabvu yemunyika inofarira kubhadharwa dhora rimwe chete kunyange panotamba zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seDynamos neHighlanders. Vanoti PSL inofarira kuve yakadzidza kubva mumakwikwi embada Diamonds Cup kuti nhandare dzinozara sei kana nhabvu ikaita dhora rimwe chete kunoona. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCake Sports vanoti mamiriro ezveupfumi munyika haatenderi kuti munhu aburitse mari inoita iyo madhora matatu kuona nhabvu yakadzikira seiri kutambwa munyika pari zvino. Vanoti mari iyi inofanira kudzikiswa nekuti pamusoro pazvo veruzhinji vachada zvekare mari yekufambisa kuenda kudzinhandare pamwe neyekudya kana vapinda munhandare.
Mambiriro eupfumi hwenyika anobata homwe dzavazhinji vobve vachikonewa kusvika kudzinhandare, kunyangwe miripo yokupinda mudzinhandare hayo ikange yakadzikiswa. Panodaka kuwana chokufambisa, panodaka kuwana chokudya uchinge wave kunhandare ikweyo. Izvozvo zvinobva muhomwe dzinenge dzakadukupika.
MuZimbabwe vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kudzinhandare mwaka wega wega nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuoma kwezvinhu mune zveupfumi uye kudzikira kwemhando yenhabvu yave kuonekwa munyika. Kunyange mitambo mikuru inosanganisira zvikwata zvikuru zvinoti Caps United, Dynamos, Islanders kana FC Platinum yave kutadza kuunganidza vatsigiri vanosvika kuzviuru gumi chaizvo, kuchitiwo imwe mitambo yePSL inototadza kukwezva vatsigiri vanosvika chiuru chimwe chete chaicho. Asi vaimbove mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vateveri vemutambo wenhabvu havasi kudzingwa nemari pagedhe, asi nekuti kunze kwemutambo wezuva iroro hakuna chimwe chinenge chiriko kunhandare chinokwezva vanhu.
Unowana kuti izvo mustadium uko nguva dzakawanda kunenge kusina kana zvinenge zvichiitika kusvika 3 o'clock. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vapedzisire vati isusu kuzandigarako kumba tiite zvimwe ondione zvimwe kudaro maiwana kuina majuniors kuine vasikana vanenge vachitamba.
Aimbotambira Seko United uyezve akamborayiridza Dynamos Big Boy Mawiwi anoti nhabvu yevechidiki yaitambwa kare inofanira kudzorwa kuvaraidza veruzhinji pavanenge vakamirira kuti mutambo wezuva iroro upinde mudariro. Asi aimbove munyori mukuru wechikwata cheCaps United vaWellington Chando vanoti uori unosanganisira kutengeswa kwemitambo hwanyanya zvekuti vatsigiri vemitambo vari kuona pasina chekuendera kudzinhandare.
Kuti zvatakuona mazuva ano kuti vanhu munoenda kubhora muchiziva kuti its obvious team iyo iri kubuda ne3 points sezvataitika season yatabuda, maiona kuti zvazviri pachena, zviri pachena chaizvo kuti choko mhomwe chachakawandisa mubhora redu, zvazviri pachena chaizvo. Saka hazvinakidzi, zvinoda kuenda kubhora uchiziva kuti kune makwikwi.
Vamashingaidze vanoti PSL haisi kuita zvakakwana kushambadza mitambo yayo.
Vanofanira kunge vachidzira zviitiko zvinoitika between Monday nemusi webhora zvinoita kuti vanhu vange vachifarira kuzoenda kunoona bhora. Samunga munoona dzimwe nyika kana ari magames mitambo yamatowns manini kubva mateams angadai ari mahombe ari madiki. Sondo rese inge chingozi nyaya yekuti zvakuti musi wesondo kune bhora hombe.
Asi mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti vari kuita nepese pavanogona napo svondo rega rega kushambadza mitambo kusanganisira mumapepanhau pazvivhitivhiti nepamadande mutande. Vanoti zvikwata zvinofanira kuitawo nepese pazvinogona kuwedzera kushambadza mitambo yazvo kuti zvikwezve vatsigiri venhabvu vakawanda. Chikwata cheSimba Bhora ndicho chakatora mukombe wePSL mwaka wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeParamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro hurongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba hofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa1 kurume vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthuma ukuthi gijima uyelelalelalela liyenze lokhyana akulanto nje lenye ehlukileyo phakathi kamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entathelizindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Mnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028 lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe i-constitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair koBulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 Mnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamandla ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yontane ebikhuluma le ntatheli izindaba ikhuluma lama editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thina esingakakubona. Ngakho yona leyani indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyeke osethe ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazinyo. Ngakho ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwana. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane yikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lo mphakathi le nkulumo ezinjengazonziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka santungwana, sokukhona okufileyo sokunuka, sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini, ingumhlola. Xa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Xa izihambela yona la mabutho ahlomileyo sokulabo maquphuna kuyabe kungasalunganga, kusengumhlola sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa.
The Voice of America.
Abalwela amalungelo entathelizindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. uMhlanga usebenzela iphephandaba leNewsday. Ukudingwa kwakhe ngamapolisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Blessed Geza yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. Sikhuluma nje uGeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka uMnangagwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulale ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Vakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. uMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
uMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthuna umbuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokhu emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe, waba ngusekretari wakhe beseMozambique, wabuya elizweni waba nguminister we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lelalelalela luyenze lokhuyana. Akula nto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kwaMnangagwa lomgabe.
uDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambela kusigaba sabatha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatha belikhumbula ukuthwala isikhumbuzo nje kulilanga elingalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zesiketeyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba i-youth la kayibona ukuthi iphila kanjani. Yabo hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasethe kuyibona abayenza le ntimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lezidakamizwa. uMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona alright, kodwa hheyi inkinga into yamanzi asalawuleke. Isawudinga i-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu umtshele ukuthi ishiyana le nto lekho ungena action. Kumele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane naye. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto kudinga bona laba abantu abadayisa lezo zidakamizwa bavaleke. Yabo yinto engayinqanda, kodwa hhayi ukuthi umuntu kade hhayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela. Hhayi kungaba nzima lapho. Kodwa lona vele indawo yezidakamizwa heyi kumanje kunzima ngoba into yamanje heyi kunzima ayilawuleka.
njengoba intsha iyo eningi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yeningi kodwa incindi zasukisiwe khona intsha yamanje asalawuleki, ayisakontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, ama-project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje. Ezilongo bethole imisebenzi, baba busy ngemisebenzi, bathola ama-project, bathola into abazifisayo, ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjongalezi ezikhona manje. Ngoba hey, sabhekane ne-challenge kakhulu, and yabona mawukho iminyaka ibuya nje, lokho esikubona kusasekuncane kukhona okukhulu okusaza kufika. Ukuthi abadala vele kumanje angeke usakhona ukuyicontrol inja. Manje hayi, kusasenzima, kunzima vele, angeke mbonana, ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho.
Kuyini okufanele kwenziwe ukwenzela ukuthi intsha ithuthukiswe elizweni?
Hayi, intsha kumele bezivelize amathuba omsebenzi, ngoba ekhaya awekho amathuba omsebenzi. Ngaphandle komsebenzi ekhona sekumele kufakana, kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe, yabona. Ngoba uma sibhekisisa kahle kahle, akasilela kwezithambi from ilokhu njeni emsebenzini, amisebenzi ayikho. Yikho sophoxa ukuthi intsha yonke igcine isiphuma isheza ukuthi ngamadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono. Ngoba kumanje lapho esiphila khona, hheyi, kunzima. Nangaphandle kwamazwe lapho esasibalekela khona kunzima, uma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyaza ukuthi kube la kuleyo ndawo, ukucabanga ukubuyela futhi emuva ekhaya lakho kuthole kunzima kakhulu.
Kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephume elizweni benelise ukuthi babuyele ekhaya?
Esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nentsinto njengalwenza kuthina abantu abatsha, maybe sesingafisa nokubuyela emuva siyosebenza makutha amathuba omsebenzi ayavela.
Kusigaba sabatsha besixoxa noMnumzana Prosper Ntini okunhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana kwele-South Africa ngosuku lwabatsha olunanzwe ngolwesihlanu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo lwabatsha olibhalelisayo uJabo Kancube seWashington DC.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu. Owenze
usenze.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lami njengenhlala yenza umthembo osithembayo. Namhlanje lenhlanhla ngoba ngilomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukhona ngale ke eGwanda, ingcwethi kwezamasiko esintu. Mkandla, sizawamukela uhlelo lwakho. Ye, siyakhumbula kudala ke abafana besakhula. Amajaha wazokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume, into ezinjalo. Kambe kusayenziwa yini Mkandla, njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi suku babangulenga nje?
Ye, Dube ungathi liphinde lelo, ngoba sengathi kuyadanisa. Ngoba omalume labo sebekhanya nje bephongoba ngabafana. Ye, izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu. Ebali khalimele sibili ngalisenza izinto ezingayisizo, besenzela ukuthi amajaha akhule elobuntu, ukuthi labo nxa sebesiba lemizi yabo izinto zihambe kahle. Kanti sekusiya kusobela, kungaba khona lapha lalaphana, kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela.
Singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenzela ukuthi abe ngumuntu osibili ebantwini?
Ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni, lingaqalisi phandle le. Okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaha kupho kuba amavaka nje, yikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni. Uyacoka ungumfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni, kuyaqoqoda mqoqodela abazali sebelilele endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe. Sokuqoqoda khona ongabafana lokhu, kumele labo abazali nxa bengabazali ukuhlalisa phansi umntwana, umqondise, umxwayise, ayisuko kumzonda ikumakha ikumthanda ukumiyela iko engathi mina ikumzonda ngoba uzakhula ephonga ukulenga njengoba sitsho azenze lezi zinto ezizilayo ufice sephonga ukungena lapha ekhaya usephe ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntana wakhe
yese yakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje xa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo umkandla sokwaya ngaphi konke lokho
hayi une khonoko ubambela izinto phezulu Dube yiko kachabalalisa khona lokho mina lawo esasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayiqondanga sasibanjwa ngoswazi lwephane ingabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lo mzali wakhe loko sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulele lakithi kazange akwenze lula ebantwini wagijimela uzama jabulisa bona baba sakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu nalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasitho wakho-ke andisikubonile kulo mama okwabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutsho ukuthi laye uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni ukuthi isakhelo abantwana isibulalela abantwana
yes yamuzwa ke lo ngubaba uthandeko zinto mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale ke egwanda sibonge kakhulu umkandla ungadelela kusasa inkosi yethu
ngiyabonga jakala kithi ngiyabonga mvelase ngiyabonga abalaleli
ye belilami umthembo sithembayo ogibs dubeni lethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo okwalamhla kwanele
sibonge ugibs dube ngezamasiko Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Yenge inhlala yenza sibingelela ngezihlobo zenkosi yami ezithandekileyo. Kulolu hlelo lwanamhlanje uvuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisitho ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela ukuvuselelwa. Njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi kumele siyidobe mhlawumbe siyithinte idombe siyithini kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse 28. Matewu isahluko seshumi lanye indima yamashumi amabili nesificaminwembili kufundeka kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo mina ngiza kuniphumuza. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo uzafica ukuthi imvama izinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abubuyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu ulala embhedeni omuhle, ecansini elihle, bendaweni enhle, oyimbatho okuhle, qamele emqamelweni omuhle. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu. Abalutshwane abantu ongahlangana labo awutshela ukuthi konke uhamba kahle.
yebo kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyaficutha abantu basindwa izinto eziningi siqalile khonapha emindenini labe sihlala khona kuningi okuhlupha emindeni isihlobo zami akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu sengitsho nje bona ubunzima bokuswela okokudla okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso abantu babengavunanga lutho la manzi abesehlupha abantu bewahambela indawo ezikhashana kwezinye isikhathi bayaswela abanye benada la manzi angahlanzekanga amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi okuxabana emagumeni uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu kodwa-ke abantu ufice sebethwele nzima ngakhona lokho ukudla ngokwakho kakukho imisebenzi kayikho imali kayikho izikolo zivuliwe abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana baye ezikoleni ngoba imali zenhlawulo zesikolo kazikho kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi abantu sebezisebenza kanalowo zisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise kunzima ebantwini abantu bayakhathele bayasinda size sibale lokuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo kodwa kumathewa besisita hhayi okunye kubangelwa ukuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo sibusele akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambise ujesu ubone ukubana asozobela umehluko yini asikhulele baba thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze sinike amandla okuqhubekela phambili ngojesu ngiyakhuleka amen.
Sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza owamagama athi abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe iziphukuphuku nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapha koBulawayo ngidlalela emakhokhoba laphana ngaqala ukufunda eSt Patrick's emakhokhoba laphana ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt Columbus High School ngiqedela khona imfundo yami ngibhora ngaqalisa ndlala kuma-juniors
enye yamajuniors ayithimu okuthiwa i-top of the town ngibe ngaqalisa khona ukudlala khonaphana suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United suka ku-Monarch United ngadlalela i-Igis suka ku-Igis Football Club ngadlalela iqembu le-Boxo ngo-1986 ngiqembu le-Highlanders yikho sathatha amakapu amaningi alaphana sasidlala sibili kukhanya isibili suka laphana kubhoso laphana idolo lami laselinhlupha ngasembukela kudivision 1 ku-Idris ibhola lami laphelela khonaphana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumahlolanyama leli qembu lathatha inkezo eziningi isitsho esithi udiwo olufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngilomntanami okuthiwa nguDina Rose Banda ukuwangena kunational team eZimbabwe ama-Mighty Warriors njalo ngintomfufa nami khathesi kutoto Banda uyadlala khathesi.
UThani uthi kulabadlali adlala labo abahloniphayo ngoba babelazi ibhola okuzwayo.
Jabulela uDidethi uRaman Kumba u-Elvis Weshe uBoy Ndlovu uLazarus Wampopo uFrancis Packet jabulele lalaba kuhele into engadlala labo omadinda Ndlovu Peter Nkomo uDouglas British Mloyi uJerry Spanda uSam Spanda yibe ngathi ngabajabulela kakhulu kanti wayengihlupha angulwana uSanje Marine uyangani uyangikhathaza ngase sendlala ngale eRufaro Stadium uyangani hayi uphuma ngokhona kwakunzima but ngangicina ngiphumile kuye khonapha.
UThani usola kakhulu abanye abadlali bakulezi nsuku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu.
Thina imali sasiyifuna but sasingatholi leyana imali eningi kakhulu thina sasiconcentrate ngebhola lethu sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala abafana kaba train bepine
Venga imali iyafunakala but abazama ukuthi be improve imali bazayithola ngibengajala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali bakune sebethenga amaqembu vina phansi bayathola imali
uthani bandawo lesikhathi wathatha umhlala phansi njalo uhlalele lemuli yakhe kwantuthu zathunqa ngiyimele Studio 7 ikamela mu Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo.
Nkulunkulu baba siyakhuleka baba sicela kuwe mihla nemihla. Siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Kodwa sinawo amandla baba nanku siyalingwa. Siyafisa sonke baba ukubona mangabe sihamba singenaso isono kulomhlaba. Kunzima baba siyamenya imihla nemihla sihlangana nezifo Nkosi. Noma sivala amehlo baba kuvela amathuna. Siyakhuleka Nkulunkulu sicela kuwe Jehova namandla.
Amen. Amen. Amen.
Sanibonani ku Studio 7 ningabe ninjani? Lo khulumayo ke ngu-Edwin Mgadza ngokuhlala ngise South Africa ngase Eastgate. Kodwa ngidabuka elizweni laseZimbabwe esilobela endaweni yaseLahleka ikhona lapho ngidabuka khona.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola ku number ezithi zona +27 62 9531 531 532. Ngizophinda njalo +27 62 9531 532. Njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi, ngicela isupport kakhulu kakhulu kakhulu. Nxa lingekho akukho lapho engaya khona. Ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona. Ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami. Ngibonge njalo nakuma supporters kunyeke ne family yami engisupportayo, ngiyabonga kakhulu.
Baba selimosha gele ubugebengu
unyelo ufe
ubugebengu
unyelo ufe
awusiza baba
sizango siyani
awusiza baba
sizango siyani
sesifulala naso twatina sesifulala naso twatina dina sesifulala naso twa sesifulala naso twa.
Edwin Mugadza esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele Mthwakazi asibe nisonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.